urongwa hwe 1 million match hatinangogutsikana nawo chete. Takatokatika madzo nesu kuti shuwa vanhu vangabva vabuda mabudira vakaita kuratidza support yavo kuna President Mugabe. Taitotarisira vanhu vakawanda kudaro, vanhu vane huwandu kudaro, vanhu vane mauriro avo ega vaine chinangwa, kwete chekungoti vaMugabe tiri kukusapotai all the way, kwete, asi chiri chinangwa chekuti tipemberere mutungamiri wedu wenyika achisina zvinhu zvakanaka makore akawandisa. Tiri kuona isu chiZimbabwe haisingori nyika yakasununguka pakuzvitonga kuzere kwenyika yeringati political freedom. No, Zimbabwe inyika ine kuzvitonga kuzere in terms of empowerment, in terms of maresources. Zvisingaitike kune dzimwe nyika, haungoende kune imwe nyika muAfrica kana pasi rose woona nyika yakasununguka politically and economically, asi tisu tazviwana muZimbabwe kuburikidza navaMugabe.
Vamazivisa maida huwandu hwevanhu vanosvika 1 million, makakwanisa here kusvika pa1 million machi yamaidai?
Maonere takaseta tinogona kunge takatodarika, nekuti ground retinge tinaro vanhu vacho vakatosvika nekutara kufidelity house. Saka manumbers acho vanhu vanga akawandisa, vana BBC vari kutiwo 700,000 manumbers obva angowandisa. Asi isusu sekuziva kwedu taida kuti ground rizare, ende rakatozarisisa rikapashukira, ende meseji yange iripo yekuti vaMugabe tiri kukufarirai, tiri kukutsigirai. Saka isusu esvaizi ya concerned tiri kuramba tiri behind vaMugabe, tiri kuti vana veZimbabwe ngavarambe vachisukidzwa vaMugabe. Hapana munhu asingashaudwa, hapana munhu asingatukwa. Saka naJesu chaiye aiita mabasa akanaka, paisashaya vairi vatatu vaishoropodza vetingati nhasi veopposition, hazvichaite zvinotowanikwa mupolitics.
Vabhebhe, zvakaitika kuZANU-PF makazviona nezuro, imi semaonero enyu sebato reMDC munozviona sei?
Kahlamaza zvikurukuru izvozvo, nekuti ukazvitarisa zvokuti vanga vachimachira chii, kosi ukazvibvunza kuti for 36 years tanga tichitongwa naMugabe yeye, for 36 years nhasi unouyo hatina mari yeZimbabwe, tiri kusevenzisa mari yemamwe macountries. For 36 years nhasi hatina ikonomi inotaurwa nayo yakafa kupera kudzara, maindastri akafara. For 36 years we are the worst corrupt country in the world. For 36 years vana mfundo yedu yato yakatochinja, unoona kunzi mapepa zvakalika takataka zvimuse. For 36 years tanga tisingazive kuti vanhu vanopiwa chikafu nemamwe macountries, asi under Mugabe's rule for 36 taakupiwa masikafu every year. For 36 years taakuziva kuti vanhu vanongosungwa vasina kupara mhosva. For 36 years taakuziva kuti munhu mutema anouramwa munhu mutema as if munhu acho akamutadzira asina kumutadzira.
Vabhebhe, ndezvipi zvamuchaita imi musebato pakuronga kwamuri kuita kuti munge muchiratidzirawo zvakasiyana nezvakaitwa neZANU-PF nezuro?
Isusu tiri kuromba tironga chiteedzera mutemo wenyika, section 59 of the constitution yeZimbabwe iri kutiyo kana muchinyunyuta nenzira yamuri kutongwa nayo, unofanira kuratidzira pakunyarara kuti tiri kunyunyuta zvinhu zviri kufamba zvakanaka. That's why I'm actually outlining kuti izvi zvandiri kutaura kuti for 36 years this is what was happening. We are saying isusu tikazopinda manje after tanyunyuta tikataura kuti ZANU yatadza, tichazvikorekta zvese izvozvo one by one. Zvichatora nguva yako tikuti hazvo, asi our duty is kuti tikorekte izvozvo zvakatadzwa neZANU for 36 years.
Vamazivisa, hanzi izvo imi veZANU muri kupemberera munhu akwegura, munoti kudii nazvo?
Inzwai munzwira, isusu chetinoda kwaMugabe havasi makore avo, iwisdom yavo, injere dzavo, kuziva kwavo, utungamiriro hwavo hwakanaka hunodadisa. Iwo nemadida zavo madiki yavo vaitei, vaunza masanctions, wadestroya nyika, wadestroya economy, vanongoendei vachitera madiresi. Isusu tiri kuti utungamiriro hwaMugabe hunobatika, ndo tinoramba tichingopembedza, ndo taipembedza nezuro, ende ndo chaita kuti vaMugabe vadzokere pachigaro 2018.
Vabhebhe, machi yamuri kuronga kuita imimi, chinangwa chaiyo chaiyo chaiko ndechipi?
Chinangwa chemachi yedu ndechekutsutsuma kuti aiwa tiri kutsutsuma Mugabe, asi kuti tonga zvakanaka. Mugabe akwidziridza zvecorruption munyika, Mugabe atadza kutonga nyika, nekuti we are the poorest nation, yeti iye akatora nyika from kuvarungu iri jewel of Africa. Nhasi taakusekewa nenyika dzese, kupfuridza nenyika dzeAfrica dzaakutiseka. So tiri kutsutsuma kuti aiwa toda kuti kana taakufa isusu taakura tapera, toda kusiyira vana vedu nhaka iri nani, nekuti iko zvinoizvo hapana zvokusiyira vana in the current state yeZimbabwe. Mugabe akatoponda kupera kuti vanotaura sana shamwari yangu honorable Mazivisa wakapinda muparliament nezuro va ma beneficiary e corruption yezano, that's why they are